Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 14 gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika. Nengo yeParamende vaGift Hostalos Siziva vakasungwa nezuro muBulawayo vakazoregedzwa usiku. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanirwa kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika, richiti kunyange hazvo sarudzo dzakapfuura, vanhu vachiri kushungurudzwa. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti vanhu vari kuramba vachipambwa nekusungwa, izvo vanoti zvinofanirwa kumiswa nekukurumidza. VaMandinde vanoti kusungwa nekubatwa kuri kuitwa kuvanhu vevamwe mapato, kwete vebato riri kutonga, izvo vanoti zvinoratidza kutsamwirana kuripo pamusoro pezvakabuda musarudzo.
Sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoramba tichishushikana zvikuru nekubatwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muno muZimbabwe. Kodzero dziri kuramba dzichimbunyikidzwa. Tiri kuona vanhu vanongogara vachisungirwa nyaya dzematongerwo enyika, ende vanosungwa vacho ndevaya vanonge vachinzi vemapato anopikisa, zvikuru vari vebato reCCC. Chiri kunyanya kutinetsa panguva ino nyaya yokuti tiri kuona izvi zviri kuitika mushure mesarudzo. Taifunga kuti kupera kwesarudzo, kuwanawanswa kwemari zausi, kugadzwa kwemutungamiri wenyika, kusarudzwa kwemakurukota ehurumende nekuti kuvaona vachitora mhiko, zvakaratidza izvo kuti nyaya dzesarudzo dzinongonge dzapera. Nokudaro upenyu hwaakungoenderera mberi. Ava vanenge vachida kukwidza zvakare sarudzo dzimwe dzinozotevera in the next 5 years muna 2028. Asi nanhasi tiri kungoona kusungwa kwataiona kare kwaiitwa veopposition, vanogara vachingosungwa. Izvozvo zvataona Honorable Maureen Kademaunga vasungwa vakatorara muchidzarira nenyaya yayo iri kunzi hapana kana umbo, even state prosecution yatobvumawo kuti hapana humbo huripo maererano nenyaya iyoyo, wotoshaya kuti vanga vakazombosungirwei.
Pane zvamuri kuona zvichiitika izvi, vaMandinde, ndezvipi zvimwe zviri kunyanya kunetsa sangano renyu?
Sangano redu riri kutambudzika nenyaya yekuti mapurisa edu ari kuita yatinoti partisan policing. Chokwadi, mapurisa anofanira kunge ari professional mukuita basa ravo. Mapurisa haafaniri kutarisa kuti munhu abuda mbamadi. Mapurisa haafaniri kutarisa kuti munhu anosapota pati ipi. Mapurisa anofanira kutarisa mhosva kuti paparwa mhosva here, yaparwa nani, wosunga munhu anenge achidza para mhosva kana kuti anenge achifungirwa iye kuti apara mhosva zvine humbowo. Chiri kutitambudza ndechinotinetsa chimwe ndicho ichocho chekuti kazhinji tinotoenda neavo vanenge vaparirwa mhosva vachienda kunoisa makomplaints avo kumapurisa, pedzezvo wotosvika kuya ndiye akutonzi bvisa bhutsu chigara pasi ndiye atova musungwa. Zvino pakadaro vanhu vangazoda here kuramba vachienda kunomhanara kuti tarohwa, tapisirwa dzimba, kana kuti taitwa zvakati, kana vachizopedzisira ivo vosungwa. Gore riya takazoona ana Honorable Joana Mamombe vatosungwa mushure mekunge ivo vaabductwa, ende zvikatozotora kuti patozoita intervention yehigh court kuti vazobatwa vasina mhosva.
avo vange vari vakafano bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webato reZANU-PF sezvo kwange kwadoka. Zvichakadaro, nhengo yeparamende yeCCC inomirira pelandava chavalala vaGift Ostalus Siziva vakasungwa muBulawayo nezuro vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakatora nzvimbo Baba Field Stadium nemusi weshondo. Vakazoregedzwa manheru zvichinzi vachamiswa mberi kwedare mangwana chishanu. Tabata mutauriri weCCC vapromise mukwananzi kuti tinzwe zvakaitika.
Ichokwadi kuti nhengo yeparamende vaGift Ostalus Ziva vanga vasungwa nhasi muguta remuBulawayo vachipomerwa mhosva dzenhema dzinongopomerwa munhu wese anofungidzirwa kuti anosapota kana kutsigira President Nelson Chamisa zvine mutsindo vazobuditswa zvavo. Hanzi vanofanira kuenda mumataredzi mhosva musi weFriday, asi mhosva dzirikutopomerwa vanhu idzi hadzisi dzechokwadi, ndedzekunyepa kana kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu.
Sekuona kwenyu vamukwananzi, chii chiri kukonzera kusungwa kwevanhu uku? Idzo sarudzo dzakatopfuura.
Zvinoita sekuti vamunangagwa vari kuzviziva kuti sarudzo dzichaitwa patsva, saka vada kugara vanyutraliza vanhu vedu vakasimba, vovasunga, vatyisidzira vamwe, votiza vamwe vadii, kuti panonzi kana kunzi paane sarudzo itsva, musangano wedu unenge usina kusimba zvaunofanira kunge uri. Asi tiringoti kuvanhu vedu, rambai makasimba, makamira parunyararo, makamira pachokwadi, makamira pana Mwari, tichienderera mberi nekudhimanda kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinge dziri sarudzo dzinobuditsa mutungamiri chaiye wechokwadi anodiwa nevana veZimbabwe.
Avo vanga vari mutauriri weCCC vapromise mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kupamwa nekushungurudzwa kwevamasangano anorwira kodzero dzevanhu kunonzi kuri kuenderera mberi munyika kunyange hazvo sarudzo dzakapera kuitwa. Kupamwa kwemukuru werimwe sangano rinokurudzira kuti munyika muite sarudzo dzakachena, reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa, vasadziwa vanoti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori panze peimwe hotera muHarare mushure mekuita musangano nenhengo dzechikwata cheEuropean Union chaiongorora sarudzo munyika. Vachiti vakakandwa mumotikari vakanoshungurudzwa kwemaawa anodarika mana. Ngatinzwei vasadziwa vachitsanangura muhurukuro kuna Jonga Kandemiri weStudio 7.
Musi wa3 September ndakasangana netsaona yekupambwa nevatinofungidzira kuti vasori vanoshandira hurumende yevatinoti maCIO. Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri paHoliday Inn muHarare ndichiita meeting neveEuropean Union Observer Mission, vamwe vakuru vandanga ndichisangana navo ipapo. Saka meeting iyi yakazopera nguva dzapera manheru, nguva dzekuma7 manheru. Ndakati ndichingobuda paHoliday Inn pandandaita meeting, ndo pandikavingwa neimwe motikari yanga iri chena yerudzi rweWild Trek maFord Ranger aya. Vakabva vandidaidza kuti asadziwa, sadziwa, vari kumhirikwe vapaka vapi. Ndobva ndatofunga kuti vanhu vanondiziva. Vanzisvika panoka, sezvo anga manheru, ndakabvunza ndikati, ko ndimi vanani? Vakanzi, uchatizi here, svika pinda mumotikari. Zvakabva zvandinetsawo ini ndichibva ndatoratidza kusawirira nazvo nokuti vanhu vanda tisingazivi. Ndakuda kuramba ndichienda. Vakabva mumwe wacho abuda mumotikari muya nepfuti, pfuti yakaita diki pistol, kwakuti pinda mumotikari tenda. Semunhu akanga abata pfuti ini handina kuzokwanisa kuita nharo. Ndakabva ndangoteererawo ndichipinda mumota muya. Vakabva vasimudza motikari vakananga nerodhi yekuairport, nzvimbo inonzi kuAllington uko, ndoko vakasvika vakapaka ikoko.
Vapaka motokari kwamuri kutaura ikoko, pane zvavakakubvunza here kana zvavakakuitai?
Varume vaivi vatatu vakatanga vondibvunza zvandinoita muupenyu, chibva ndavatsanangurira kuti inini ndinoita zvekodzero dzevanhu. Ndakarerekera kudivi resarudzo remaelections. Ndopa vakandibvunza vachiti, unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa? Nekuti tinokunzwa stereki uchitaura pa nepenyuro ye Voice of America Studio 7 uchitaura kuti my elections haasi kufamba zvakanaka, my elections akabirirwa. Wakamboverenga my election here? Ndikati ina ndina kuverenga my election. Handizivi hangu zvekuverengwa kwe my elections. Kwaisaka unoziva sei kana usiri munhu anoverenga my election wekuziva unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa.
Vane kukushungurudzai kwavakaita here kunze kwekunge kuvhunzurudzai?
Vakabva vavhomora tsvimbo yavo, tsvimbo dzemapurisa dziya. Vanzi nhasi hatisi kuda kukurova, tauya kuti tizivane. Chapter 1. Chapter 2, tenge takutoita zvekugadzirisa zvakanaka. Ina handina kuzoti kugadzirisa kwacho kudini. Vanzi harigatimbokugadzira. Vakandirarisa nedumbu. Ndobva vatanga kundiponda musana negumbo rekuruboshwe netsvimbo iya. Imwe yacho tsvimbo yakazondirova musoro. Vakati ndobva arandusira akati aiwa, nhasi hatisi kuda kumisa pakaoma, toda kunonzi kuyapudzira, kuya kunoitwa kuvana vadiki kuya. Vanzi hawi mushamu, toda kumuyapudzira. Ndo mashoko avakanga vachitaura. Imwe nyaya yavakanga vachitaura zvakare vanga vachiti chirega kutaura pastudio 7, tinogara tichikunzwa, hatichadi kunzwa uchidi uchitaura pamusoro pemaelection nekuti hauna zera nenyika iyi. Hauna zera nesarudzo, hapana chamunoziva nezvesarudzo. Ndo pavakabva vatora foni yangu. Bavandisecha ndandine mari inokwanisa kuita $74. Ndobva ati waita lucky, ndaona mari yemadrink.
Saka sei mazofunga kuti munge muchitaura zvakare nyaya iyi muri pastudio 7?
Chanyaya kuzondishungurudza ndechekuti ndingagare sei mukushungurudzwa kwakadai takanyarara. Saka ndati harga ndibude pachena nditaure nyaya yangu.
Makamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Kumapurisa handina kukwanisa kuenda nekuti ndakazotanga ndabatawo magweta angu. Ndo vakachiti nyaya inonetsa kuti urungoonawo mamiriro akaita zvinhu kuti ukaripota nyaya kumapurisa iyi unogona kutozosungwa futi neveloe and order vacho nekuti nyaya inobva yapinduka ichinzi manga muchiita meeting nevanhu vekunze vachishandisa mutemo yavatinoti Patriotic Act. Saka ini handina kukwanisa kuzoripota nyaya yekumapurisa.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy vaIgnatius Sadziwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zviri kuratidza sekuti zvakabuda musarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe zviri kukonzera kusawirirana kukuru pakati pevanhu muZimbabwe nekunze kwenyika. Nyika dzeZimbabwe neZambia dziri kupomerana mhosva, Zambia ichishorava Patrick Chinamasa ichiti vaChinamasa nebato reZANU-PF vanoda kukonzera kusagadzikana muZambia, mashoko ari kuramwa nehurumende yeZimbabwe. Ukuo SADC neZimbabwe zvinoita sezvisingawirirani, zvisinganzwisisani pamusoro pezvakabuda musarudzo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa tikavabvunza kuti sekuona kwavo nyaya idzi dzichapera sei chaizvo.
Ndinoona zvinhu zviri kana zvitatu zvingaitike. Chokutanga, SADC ichazoramba yakatsika pasi ichiti hatizochinja ba. Ngekuti zvino hurumende yawara mundangagwa iri kuti iyo zvimwe sondonoya vanhu vese vachakanganwa. Asi SADC yaratidza kuti haisi kukanganwa ba, iri kunyaya kutsika chaizvo pasi nyaya iyi. Saka SADC ine zvirongwa zviviri. Chekutanga ndechekuti kuitwe mamwe maelections asi achitungamirirwa neSADC. Chechipiri ndechekuti kuve nehurumende yemubatanidzwa inounza wese weTriple C neweZANU. Kana waunzwa pamwe chete wochironga manje maelections. Chechitatu ndechekuti wanamunangagwa wachazongoramba vachingoita zvavari kuita vachiziva kuti hapana mumwe anozoita anozouya kuvabvisa pachikaro. As long as Mauto ari kutsigirana nawamunangagwa hapana chawachatyaba, wachangoramba vachienda kudaro. Ndo zvinhu zvitatu zvandikufungidza kuti zvichaitika. Pane chechina chingaitiki asi handina chokwadi kuti chizoitika.
Chechina chamuri kutaura Profesa Mukasa ndechipi ichi?
Ndechekuti vanhu vekuZimbabwe vachasimuka voita mademonstration akasimba chaizvo. Handifungi kuti zvingaitiki ba, asi tikaona zvakaitika kune dzimwe nyika zvimwe zvingaitike.
Nyanji mwineje matongere enyika mwujina fundo Stani Mukasa variparunare ne Studio 7. Zvichitevera ongororo yakaitwa nebazi rinoona nezveutano nevana rakabatana nemasangano eUNESCO neUNICEF inotaura kuti kushandiswa kwemishonga yekudzivirira nhumbu nevana vasikana vari pakati pemakore gumi negumi nemasere kuri kukwira zvikuru munyika pamwe neuwandu hwevanasikana vari kuwanikwa vari vaduku. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanirwa kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki sezvo hurumende yakavandudza mitemo inochengetedza kodzero dzevana. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Muhlanga vanoti dambudziko iri rinofanirwa kumiswa zvachose uye nekukurumidza.
Dambudziko iri rekuwanikwa kwevana tingangoda kutaura kuti ngarichipera nekuti pamashure apo taitaura nyaya yekuti mitemo yedu haisati yavandudzwa kuti ikwanise kusungisa vanhu vanenge vapinda muwanano nevana.
Vamusanga, pachine chinonetsa here takatarisa kumitemo inochengetedza vana munyaya dzakaita seidzi?
Izvezvi mutemo wedu watinoti Marriage Act unoona nezvekuwanano wakavandudzwa and wakaiswawo masection anosunga kana kuti anosungisa vanhu vanenge vapinda muwanano nevana and wakavandudzwa kusvikira pakuti kunyange vanhu vemumhuri munenge maenda mwana kana makwanisa kuona kuti mwana munhu auya pano kuzoroorwa mwana mukasiya kana kuti mukasawana chekuita nezvazvo munogonawo kusungwa nemapurisa. Saka ndiri kungoti dambudziko rekuwanikwa kwevana ngarichipera, mutemo taainawo unokwanisa kusunga vanhu vanopinda muwanano nevana.
Ko hama vabereki nevavakidzani vevana vanogona kupinda mudambudziko iri pane zvavangaitawo here sezvo mitemo yavepo?
Tiri kungotiwo munharaunda matinogara mubereki wese munhu wese mubereki wemwana. Saka ngatitorei responsibility yekuti kana uri pamba uriwo mubereki wemunhu wese, uri mubereki wemwana wauchaona murodhi. Ngatidzorei vana kana taona vachiita zvinenge zvisina kunaka, kunyange pavanofamba munzira dzekuenda kuzvikoro, kudzoka kuzvikoro, kunyange kwavanenge vachitamba. Ngatibatsiranei kuchengeta vana secommunity. Mwana ndewenharaunda, mwana haasi wemubereki mumwe chete.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Muhlanga vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, Harare City Council inozivisa kuti vagari vemuguta reHarare vachashayiwa mvura yakakwana pamusoro pezviri kunetsa kudhamu reChivero. MuNewsday makare, zviuru nezviuru zvevanhu muHarare nemamwe maguta munyika vakasara vasina makombi nemateksi okuenda nawo kumba mushure mekunge mapurisa akavhara migwagwa achitsvaka makombi nematekisi asina magwaro anoratidza kuti vanogona kutakura vanhu. Zimlive.com rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakasimuka nezuro vakananga kumusangano weGroup of 77 uchaitirwa muCuba kutanga mangwana chishanu 15 kunyana kusvika musi wemugovera 16 kunyana. VaChiwenga vanonzi vari kushandisa ndege yavamunangagwa yakatengwa nemamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ruzhinji rweZimbabwe muvateereri vese vakanovhota musi wa23 vachivhotera kuti idp imi maiti p muchitagwa nemabhazi guchi jama chicken idi wakati pe kuvana vake kupinza vana vake muhurumende kupinza vana vake mufu kuti pe koimwi maiti pe vana venyu varipi vaitumwa kuuraya vanhu kuponda kuponda patriple c kone wevefazi vamira nezvibhone nezvideski muchiti pe pe mai manzi pe papi nepapi pamanzi pe chitiudzai pamanzi pe nepapi muchigwira umwe munhu kuti aise vana vake muhurumende vadye mari magodhimati yavadye haana kana nechikoro asanzi ndiminista wefinance uchati eke gore rino maitivhairira muchiti kokonya kokonya zvivundo muchifungudza kuti muri kutivhairira mamusingativhairiri kudenga kuna mwari uku tikukaura tese vanhu vezanu maiti pe chitai pe tioneke ndeupi mwana wako waisiwa kuhurumende iwaiti pe ndiyaupi muchizadza mabhazi muchitutiwana mabhazi nevapi vana venyu vanzi pe neyo mai yaitukira ichiti kwanzi ye chamisa imbwa chamisa ichiya ichituka iri pararapo wako mwana wanzi pe ndeupi ndeupi mwana wanzi pe famba mufane nhamo muchati yeke gore rino vanhu vezanu pemu mwana mugwadi waitaurisa mugwadi wako mwana ndeupi aisiwa waiwe mugwadi taikuudza kuti mugwadi dzikama taikuudza kuti mugwadi dzikama gwadi wakaura wakaura gwadi
ishuviro yedu yekuti dai nyika yezimbabwe yaita vachuchisi vakaita savaibrahimu avo vaona zvisina kana kodzero zvisina maturo kuti muzvarekadeaunga vamire mukoti vachimirira nyaya isina nemusoro wese yakaunzwa nevavengi ko vakasunga ana job scaler vakatonga vana job scaler muri vanhu vakaita sei chaizvo utsinye hwega hwega tikataa kuzoti vamwe vemakotsi vakakeptwa nezanup f moramba chamunofanira kuziva ndechekuti mangwana vhiri rinomuka rakatsika nerimwe divi chazoshaya kwekugara vanhu imimi utsinye hwamuri kuita hwekunzi munhu anonzi akwalifaya kupiwa chidanho muzanu p f neutsinye muzoona kuti mangwana muchashaya pekugara
ini chandikukurudzirawo ndechekuti dei takwanisa kunyatsobudirira taenda tese neuwandu hwedu kune demonstrator kunovhara bhodha repabet bridge ndo zvinhuwani zvandikuona kuti pamwe wosadhaki ingapindirewo pamwe ingatinzvewo bhozi ataneta nenhamo kuti timanje kuzimu torohwa nemasoja nemapurisa tomanyiswa hakuna kana free president variko vamunangarwa vakazvigadza vanototi hatidi vanhu vanomacha saka hakutorina kana freedom kuzimu saka tationa tirongere kunongo zvinenge zviri nani saka thank you machampion nekubatana kwamuri kuita murambe makadaro zvinoita chete aitongi iti ine prince ari pasa papretoria
nhai imi vezanu nemi vamunangagwa ndo zvamaitaura hai kuti nyika inotongwa nevenhu vayo venhu vacho vamaitaura ndo hama dzenyu chete nemagirl friends nevana vavangani vana munangagwa ari mupress medium izvezvi vavangani ko nhaya imi vachiwenga ndo zvamakaisira munhu here uyu igonezvi imwe hama yako irimomo mugovernment kutop leadership ndiani kunze kwako iwe vese maamgeneral akakubatsira kuti auise munhu uyu waapa chigaro nhasi ari kungopera kufa zvisinganzwisiki vakabviswa pazvinzvimbo zvese vakaiswa kunzi vaite maambasada kwakaterwa achiurawa one by one wasara ari wega you are now exposed ndiwo wasara ipapo nyika yaenda nemunhu wanu uyu taichema mazuva aya tichiti dr amai vada kutora chimuti kuna mudhara bhobho tikati hazvisi hatisi kuzvida izvozvo ko izvo akuitika ndezvipizvi vedu wei nyika yoenda takatarisa iyi ngatova nezvokuita ndini joma apa jobek
ko iyo nyaya yamaikade maunga iyi yakaitika kunyika ipiko inyika ipi ya yakaitika isina kumbotenderera musocial media kana zvazviri zvechokwadi dai takazvivona kana mumagurupu kuda zvakandidarikava hangu handizivi kudavo pane vakazvivona zvichiitika zvimwe zvangu vazvokuda kushungurudza vanhu veopposition izvi moti chero mukashungurudza ivo vanhu vasanhu vachakudai zvobetsera chiiko ina handizivi kuti vanhu ava vanozviwa here zvatotaura kana kuti havazviwi mashoko anobva kustudio 7 awachitaugwa navanhu vanozviwa here vana munangagwava vanozviwa here kana vachizviwa ko havanyari nei havasvodi here nezvavari kuita izvi zvimwe zvinosvodesa izvi ngavarege kushungurudza vanhu veopposition pamusoro pokubira maelections moramba zvemuchishungurudza zvevanhu veopposition imwe muchiti makahwina kukana maka wina zirigaya kushunguru zavani. Kara enoku wina kwenyu, mutonge nyika enyu, sukuti ngu mnoda kutonga mdu kutonga mira. Ah, imwi, tanyara nemwi mani, mucha uko nzeresa imwi. Mucha konzeresa wana mna angagwa, mucha konzeresa. Nezwa mru kuita so kushunguru za wanawe opozicheni. Sucha okonzeresa, sucha okonzeresa.
Pa Studio 7, magadiko. Kwa shamara rose wa Studio 7. Niwa terereze wa Studio 7. Ini ndine mufunzo. Panya edzi zedu ze Zimbabwe umu. Andisu kuchanya zozo, unachaya kuchaya kukutezuru kufamba sena. Sema uone rangu kunenge waku zikisira zizo yedu. Suwe Zimbabwe nukuti mazizi rata kaita isusu. Nezwa wako hiko zunezwa, shasiana. Ukundino unazo kutu kwa kuzikisira zizo zedu kuna uti. Tika tarisa hiko zunezwa kuzizwa wana weduga. Andesu unyatozo hene nini utisichirine kudiriro ere mukati mazo. Kana kutu kwa tuwa kutofonyo wala bureni zewa na wedu. Yekutuka tarisa kwango zara anzi makala kala watu watu. Shataka ziza yesusu nezwa kuzizwa wana wedu, shasiana. Tivu nzire woko wakuru kutichazo chazo tinkuye ndepiko senyika. Nekuta hati suku cha zoona isusu, hati suku cha ona zizo ya hati uchayeko chayeko isusu Zimbabwe, nda tenda zonu.
Wedu wete, kumpiraka na mchipaniso waku titarisiro waku garapasina ya ponya hati uyo. Apana zvinhu zvano mbosolufa, chano kwanisa kusolufa, ndeche kuti wana nenga wangu utaura zvokutuka kana kudidi ndio wano kumpulumiza kubatwa nevano uraya masisi, asi iyo hava kwanisi kuteresa nyaya dzese kuti chii chiri kutora nzvimbo unongonzwa kuti nyaya ticha investigator asi vanhu vari kupera kufa munyika hapana chinhu chiri kumbobuda hatisati tazviona zvinhu zvakadaro izvozvo ponya kuti uyo ndiye akatofanana naye munangagwa wacho chaiye chaiye wakatofanana naye anonzi ndiye president wacho iyeyo apa kungozvisa pazvigaro vasina kuiswa kuselekitwa ngenyika president wezanu uyo ngaatibvirewo nguva iripo vanhu vapera munyika kufa hama dzedu dzimwe dzakapondwa dzitori kumakuva ngenyaya yezanu iyi yekungonzi chaya slogan haugoni kuichaya wotopondwa wotofa kuzozviendesa kumapurisa ponya tinoti hatisati tichainvestigata nanhasi tatonetawo nenyaya iyoyoyo hama dzedu dzakapera kuparara dzeingonyangariswa zvisina maturo aiaya namwari mwari ngaapindire tanzwa wedu wei
Ito zange ziri pfungwa dzivangu watereri dzisinei ne Studio 7. Isu hatina kwatakarekera. Tumirai mazwenyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri webazi reAmerica reNational Security Council vaJohn Kirby vanoti hapana nyika pasi pano inofanirwa kubatsira mutungamiri weRussia vaVladimir Putin mukuuraya vanhu vekuUkraine. VaKirby vataura mashoko awa zvichitevera musangano pakati pavaPutin nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un avo vari muRussia mumusangano navaPutin. Sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa munyika. Nengo yeparamende vaGiftho Stalos Sisiva vakasungwa nezuro vakazoregwa usiku muBulawayo vachipomerwa mosva yokutanga mhirizhonga yakaitika kuBarber Fields Stadium. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanira kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande nichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.